Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera zvita 29/2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kukararama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Dutu mupengo rinoparadza misha nezvikoro kuChipinge.
Takatanga tiri vashoma, we were less than 100, but izvezvi tatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies kupera kwegore rino, vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastands. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Madzimai anobva kuZimbabwe oita urongwa hunovapararamo yakanaka.
Yeti leo yee yati wanishikomana line of joy akatamba bora rainisa mvura mpane yee nimba to go score dina mukomana idzovera pa best defender yee panga paine chikomana chinonzi nake churu
vechidiki vowana mibairo yokutamba nhabvu zvinonisa mvura mumusha wekuwadzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Izvi zvinouya apo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka zvekuti haikwanise kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Panguva yevana chiremba vadiki vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvose zvinodiwa mukuita basa ravo, vana chiremba ava vanoti basa ravo rave kushoresa kunyange hazvo basa reudhokotera raive basa rinoshamisira chaizvo. Mumwe wemadhokotera aya vaWallace Hlambelo vanoti kushomeka kwemari dzavanotambira kwave kukonzera kuti vatadze kuraramisa mhuri dzavo.
So upenyu wemuZimbabwe hwatiomera isana chiremba sezvekuti mari yatiri kuwana isusu iri less than 100 US dollars endi mari shoma nene titarisa zviri kuitika munyika because zvinhu mazivano zvatokwira zvisingaiti. Titarisira patakatanga kutanga basa naizvezvi zvatosiyana, mari yawaimbotengesa chinhu yatotaimizwa nekafour kana kese, so which means mari yedu yaifa ungewo yaonekwawo paonewo tichi ienderana nezviri kuitika. So which means even chikafu chekutenga chaizvo chikutonetsa kuti mari iyoyo yatiri kuwana ikwanisa kutenga chikafu. So isusu ana madokta tinofambisa shoko rekuti vanhu vane chikafu chakakwana pese pese, but isusu takutochishaya nekuda kwemari dzedu.
VaHlambelo vanotiwo makare kare vana chiremba vaizivikanwa vachifamba nemotokari asi ivo vaikungoswero kweshana mafudze nevanhuwo zvavo vavanonozoonana navo kuzvipatara zvavanoti zvave kuvabvisa chimiro.
Even kana ndichida kuenda kubasa ndichitobva kunzvimbo iri kure kuti ndisvike kubasa ende ichitongokwirawo michovha iyi inongokwirwa nevamwe vachiendawo kwavanoenda. Saka pesi zvese zvinobva zvandikanganisa mashandira andoita.
Izvi zvinotsinirwawo neumwe chiremba Muzvare Roslyn Makaza, avo vanotiwo sachiremba vanenge vakatarisirwawo nemhuri yavo semunhu ane dzidzo yepamusoro yakatora makore akawanda achiita pamwe nebasa rine chiremera kuti vayambutsewo vari mumashure mavo mumhuri yavo pamwe nekuchengeta vabereki vavo. Asi Muzvare Makaza vanoti izvi hazvisi kukwanisika sezvo vachiti mari yavari kutambira yakafanana nemutero wembwa.
Nyaya yacho yakatiomera because andikwani sekana kuplana kuti mangwana ndichange ndichite sei. Unlike vanga ma professions wekuti anogona kukia kia anogona kuita sei. Ini basa rangu rinodependa nekuva chiremba chete. Saka uchiremba wacho ukapera hapana chimwe chinokwanisa kundirarema nacho. And vanofana kunzwisisa kuti at school it's a strike because tinoda mari but we are also protecting them.
Muzvare makaza vanoti dai hurumende yanzwa zvichemo zvavo yowedzerawo mari dzemihoro kuitira kuti chimiro chemadhokotera chidzokere pamakare kare.
Vabereki vedu chaivo hakwanise kuti vaindonorapa kunze kwenyika or even kuti muno muprivate munhu aindonorapa kuavenues paWest End havakwanisi. Vanotorarama nepo parinyatwa parara hospital ndo mahospital edu. Saka zvikanzi machiremba yese hasipo kwabasa manje. Ini ndikutorwadzirirwa vabereki vangu but this is a fight for the profession.
Kunyange hazvo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka kuti wedzere madhokotera aya mari dzemihoro, mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti hurumende inofanira kutsvaga mumwe munhu anotsiva mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga achatungamirira nyaya yenhaurirano pakati pemadhokotera ari kuramwa mabasa aya nehurumende. Mashoko ava Mafume aya anouya apo vachiwenga vakatsvinyira vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vachiri vana vechikoro izvo zvakashorwa nana chiremba ava. Vachiwenga vakambodzingana mukoti vairamwa mabasa mukutanga kwegore rino izvo zvinonzi nava Mafume hazvikodzere kuti varambe vachitungamirira nhaurirano idzi.
Zvanga zvichifanirwa kuita ndezvekuti vataurirane nemadhokta vapuhwe mari dzavo, vapuhwe motokari dzekuti vaende kudzibasa, vapuhwe pokugara, vapuhwe zvekushandisa zvacho mishonga nemaglovhosi akasiyana-siyana anodiwa ipapapa. Havangashandi vasina chekubata.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rakashorawo mabatirwo ari kuitwa vana chiremba richiti gurukota rezveutano vaObedaya Moyo havasi kunyatsoziva basa ravo. Sangano iri rinoti havasi vana chiremba vadiki chete vari kuramwa mabasa sezvo vana chiremba vematunhu ose munyika vabatanawo mukuramwa mabasa. Chiremba anotambiriswa pamwedzi mazana matatu nemakumi maviri nemadhora mapfumbamwe asi iri mari yeRTGS. Asi vamoyo vanoti hurumende yakatarisirwa kuenderera mberi nenhaurirano idzi navana chiremba nemuvhuro kuti vaedze kutsvaga nzira dzekugadzirisa nhuna dzavana chiremba ava. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvavangataura kudzamara musangano uyu waitwa. Nekune rumwe rutivi, vana chiremba vakuru vakapa hurumende kusvika panopera zuva ramangwana kuti hurumende igadzirise nhuna dzana chiremba vadiki kana kuti votangawo kuramwa mabasa sezvo vachiti havakwanisi kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasipo pabasa. Vana chiremba ava vave nemazuva makumi maviri nemasere vachiramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Dutu mpengo rakaparadza dzimba dzakawanda nezvikoro nezuro kuchipinge South mudunhu reManicaland. Denga rechikoro cheVeneka Primary School rakaparadzwa nemhepo iyo yakaparadzawo nzvimbo dzechecheche nechisumbanje. Mudzviti wedunhu diki rechipinge vaWilliam Mashava vati havasi kukwanisa kutaura pamusoro pedutu mpengo iri sezvo vasiri kuchipinge pari zvino. Asi vati titaure nemutevedzeri wavo vachamunorwa Salani avo vativo havasati vanzwa kana paine munhu akakuvadzwa kana kufa. Vati vachataura mushure mekunge vasangana nevanhu vakawirwa nedambudziko iri. Tabata mumwe mugari wekuchipinge muzvare Cheryl Dobo kuti tinzwisise zvakaitika.
Nezuro kumapasti 2 takaona kwakakurutadza kuti kuri kuya mhepo nekunobuda zuva uko. Saka mhepo iyi yakauya ichivhuvhuta zvakanyanyisa zvekuti imba yedu isusu 4-roomed house yakatorwa marata ese, trust yese yakapwanywa pwanywa zvekuti hapana kana chakasara. Saka izvizvizvi itori imba yedu isusu inoda kutotanga futi panyuwano kuita roofing yachona.
Ko pachikoro apa pakakuvadzwa zvakadii?
Pachikoro paVeneka ndasvikapo makuseni ndichinoona kuti zvakamira sei. Ndaona mablocks matatu akatorwa futi nemarata achona ese akapwanyirwa pasi. Then nepachikoro paVeneka Secondary School marata acho zvakare mablocks maviri matatu zvakare apwanywa marata acho naawisirwa pasi.
Pane vamambonzo akakuvadzwa here nemhepo iyi?
Hapa ndizvino hapana vakakuvadzwa, asi kuti dzimwe dzimba dzaitodonha chaiko nemudhuri wachona, kuti marata zvese nemudhuri wachona kusvika chaiko kuwindo level, imba ichidonhedzwa nemvura iyo iya nezuro.
Pane vakuru vekuhurumende here vambosvika munharaunda yenyu kuzotarisa kuti zvakafamba sei?
Pari zvino handina wandati ndaona kana kunzwa kuti pane ambosvika.
Saka moita sei imba zveyakapunzwa?
Izvezvi zvitinyatsoona kuti zvinhu zvacho zvakatiwo, meekonomi yacho nezvamaira yakaita, tati kutombotsvaga kuti tinoona kuti marata acho ari kuita mari, tikatombosvika kwaindichadzi tikaona ari $63. Saka kutomboona kuti tichazvibatanidza sei kutiro seimba yacho.
Asi mimamboendesa here shoko kuna DA kana kuti vakuru vehurumende vari munharaunda menyu?
Aiwa.
Kose musina kuvataurira?
Vatangomuka kuseni, munhu umwe noumwe watongomuka achitobatana nemarata kubvisa nekubuditsa zvinhu mumba zvakanayiwa nemvura kutongozviisa pazuva. Iko zvine zvidzimba hazvina marata. Munhu anotongoonawo kuti opinda pai, kana paine ane hama iri pedyo ine imba yakasarawo, munhu otongopindawo imomo.
Avo vange vari mumwe wevakaparadzirwa musha nemhepo nezuro kuChipinge South, Muzvare Sheryl Dzobo, vachitaura vari parunhare vari kuChipinge kwekare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kuratidzira kune mirishonga inotyisa muDemocratic Republic of Congo kuri kuvhiringa kurwiswa kwechirwere cheEbola mudunhu reNorth Kivu. Mirishonga iyi yakatanga nemusi wechina zvichitevera kumbomiswa kwesarudzo mudunhu iri, izvo zvakashatirisa vagari vemudunhu iri. Makaterera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Madzimai anobva kuZimbabwe ari kushanda nekugara muBotswana anoti akaumba sangano ravo rinonzi Zimbabwe Business Women in Botswana. Chinangwa chesangano iri ndechokupangana mazano munyaya dzehupfumi kuitira kuti madzimai aya akwanise kuriritira mhuri dzavo. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Madzimai aya anotidonzo ravo ndere kukurudzira nasemadzimai anasi kuti vashande nesimba kuitira kuti upenyu hwavo uchinje mukuita zviri nani. Muzvare Priti Ganyani avo vakaronga pfungwa yekuunganidza madzimai aya vanoti vanowirirana nemashoko anoti gona reupfumi dikita izvo zvakapa kuti vazvipire kuita chero chinovapa kurarama kwakanaka.
Ndakauya nezano iri nekuda kwokuti taiona kuti mabasa aishanda vanhu emuzimba anga asina mari dzaivakwanira kuti vakwanise kuchengeta mhuri kuZimbabwe. Saka takaona kuti tikatengesa, kutengesa kune mari, nyango ukatengesa masweets chaiwo murod, kupera kwezuva unogona kunge uine 20 pula oroso, pane kuti ugarire mari yekunge uri musikano webasa kumwedzi wese kusvika pakupera, apa unenge uine mhuri kuZimbabwe mari dzacho hadzikwani.
Muzvare Ganyani vanoti nhengo zhinji dzasangano ravo vanhu vaishanda mudzimba dzevanhu asi vakaona kuti hazvina pundutso mukusimudzira upenyu hwavo.
Takatanga tiri vashoma, we were less than 100, but izvezvi zvitatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies kupera kwegore rino, vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastenzi. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Imweo nengo ya sangano ili amairita wili avo vane makore makumi matatu ne matatu vanoti sangano ravo rakavabatsira kuti vakwanise kutenga mota yavo uye kutengera vabereki nehama nechikafu chekudya paKrisimusi.
Kupera kwegore kudai kana vashiya namarie vamwe vanotokwanisa kunotenga dzimota, vamwe gore rino iri vamwe vakatotenga matruck ekuti vakwanise kunotanga nawo bhizinesi rekutakurira vanhu zvinhu, vamwe vanokwanisa kutoendawo kumusha unoita maprojects avo, vamwe vanokwanisa kunotenga mastands kusiya vati seizvezvi ari December vaenda kumusha unosiya kwanisa kutenga mastands avo ekuti gore rinouya vakakandirana futi dzimari dziye munhu anokwanisa kunotanga kutosumudza stand yake kutovaka.
Imwewo nhengo yesangano iri amai Hedwig Majoni vanotiwo sangano iri rakavamutsa muhope zvikuru munyaya dzekusagarira maoko.
Izvino ndakukwanisa kuziva kuti ndinokwanisa kuwana chakati kwakati, ndinokwanisa kuchitengesa kwakati. Zvinhu zvandakanga ndisingazvizivi, ndakanga ndisingazive zvinhu zvakawanda zvekuti ndinokwanisa kutora zvinhu kuZimbabwe ndichitengesa muno. Ndakanga ndakangogara ndingorowo munhu aingotengesa huku dzake munomu ndichingoona kunge zvese zvakanga zvichindifambira. But then zvinozvi ndakutoziva kuti ndinokwanisawo kuenda kusouth kunohodhawo zvinhu ndichitengesa umomunomu kuchitengesera matswana. Ndinokwanisawo kunotora zvekuZimbabwe zvacho ndichitengeserawo maZimbabwe vasingakwanisi kuenda kumusha pese pese asi vachida zvinhu zvekuZimbabwe.
Vanoti vava kuzivawo kunomira mumutsetso wekubhanga nokuda kwesangano iri iro vanoshandisa mukuchengeta mari yavanozogovana mukupera kwegore. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuvafambira, amai Majoni vanoti vanosanganawo nematambudziko ekutengesa zvizere zvimwe zvinhu zvavanogadzira.
Like ini zvandinotora, inini zvandotengesa ndinotora kubva kuZimbabwe. Saka you find kuti zvinhu izvozvo zvinogona kunge zvakunzi kuboda hazvichabvumidzwi. Saka unenge wakuita dzimwe wei dzekuti zviuye, but zvinenge zvaabit expensive kuti zvisvike kunoko.
Nokubudirira kuri kuita chirongwa chesangano ravo, madzimai aya anoti vanoona ramangwana ravo rakajeka vachiti chinangwa chavo ndechekuita mabhizinesi ane mukurumbira nekupindana kwenguva. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekushanyirwa kwevasungwa vari kumajeri akasiyana-siyana kwakaitika muzororo reKrisimusi, uye kuri kutarisirwawo kuti kuchaitika zvakare muzororo regoredzva, tichitarisa kuti zvinorevei uye zvinobatsira zvakadii vasungwa. Muhurukuro yedu tinasa chigaro wesangano rinobatsira vasungwa reZakuro vaEdison Chihota. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vachota.
Tinotenda zvikuru makadii.
Aiwa tiri vapenyu tichitendawo kuti takakwanisa kuchengetwa munguva ino yekisimusi nekutarisirwa kuti mugoredzva tichachengetwa tichipinda muna 2019.
Ndo simba ramwari zvazvinoita nekuti ndiwo anotipa upenyu.
Vachota, tatitinzwe nematambirwo akaitwa zororo rekisimusi nevasungwa vari kumajera akasiyana siyana. Tinonzwa kuti gore rino zvinhu zvinenge zvakati siyanei nemamwe makore. Vasungwa vakakwanisa kunge vachishanyirwa nehama neshamwari vakawanda, vachiwanawo nguva yekuwana mapurezidensi kana zvipo, ivo vachisunungukawo kunge vachipawo zvipo zvavari kugadzira mumajeri. Mungatidzwa kuti zvakamira sei?
Kumajeri kwakaita chirongwa chekuti vanhu vanofanirwa kusununguka vachishanyirana. Vakatanga kujeri vachitanga iri prison festival. Zvakapa vanhu mukana wekuti jeri rirambe richifunga kuti vanhu ava vari mujeri nekuda kwekuti vaparira mhaka dzavo kucommunity. Chinokwanisa chete kuti vaite zviri nani kunge vachikwanisa kusangana necommunity yacho vachizvipa kucommunity kuti takatadza, takakanganisa. Nekuti chinhu chaunotanga kukanganisira haisi community yese, asi unotanga kukanganisira mhuri yaugere nayo. Saka ndo zvakapa mukana wekuti vanhu vave vanozvinzwisisa nekuda kweprison open day.
Asi munoona zvichitendeutsa vasungwa here izvi vachota?
Tiri kutaura nenhau yepfungwa dzemunhu. Havasi vose vanoti vabuda vodzorerwa kujeri. Vamwe vacho havatozombodzokera chose. Mumwe akangoenda kamuchete haana kuzombodzokera zvakare. Asi kune vanhu vaive vanenge vaine mweya weusimbe wekusada kuzvishandira. Saka zvinopa vanhu mukana wakanaka wekuti vave vanozvigadzirisa vave vadzokere zvakare kumajeri.
Kune vamwe vasungwa vachota vanenge vasina kuzowana mukana wekushanyirwa nehama neshamwari. Zvinovasiyawo papi izvi vachionawo vamwe vagere navo vachishanyirwa vachigirwa zvipo zvakasiyana siyana?
Idambudziko rinowanikwa pese kana muchipatara chaino kuti munhu anotadza kuwana munhu anouya kuzomuona. Vazhinji vavo nekuda kwekuti vanenge vaine dzishamwari dzinenge dzirimo mumajeri, nekuti pavanoenda kujeri vanotoswetawo shamwari. Saka napanoshanyirwawo shamwari yake naiyewo anotopedza shamwari yake kuti ashamwari ndachanyirwawo neshamwari nehama dzangu idzi. Hona ndiva nasekuru wangu, ndo vazukuru, ndo vana, ndo vanani. Kana paine mukana wekuti iye arayirewo kuti endai munotaurirawo hama dzangu kuti ndiri kuno, dzaakuenda kuti unoda here kubatana nehama dzako. Asi dzidziso iriko kumajeri ndeyekuti batanai nevamakasiya kumamisha, batanai nehama dzenyu kuita kuti zviwanike zvichibatsira. Zvinomubatsirawo iye kuti ave anovandudza pfungwa dzake kuti kana ndakatadzira vamwe hama dzangu dzisingakwanisi kuuya kuzondiona, ndodii kuti ndisvike padhuze nehama dzangu dzikwanise kundiregerera, dzikwanise kuve neni pamwe chete. Dzimwe hama dzinotadza kuuya nekuti akasungwa anogara kuBuruwayo, asi jeri raari kupikira nderekumarondera, nderekwamutoko kana kumasvingo kuchireva saidi, kusingakwanisi kutya hama dzake. Kuda ndo zvimwe zvingange zvichiitika, asi mukana wecommunication uri kukreatwa nguva nenguva, zuva nezuva, uchikudziridzwa kujeri kuti communication ngaive iri padhuze nehama dzake.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuona nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Tinotenda zvedu.
Manga makateerera kuna vaEdison Chihota vanovesa chigaro wesangano rinobatsira vasungwa reZakro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kwanga kusingadaidzwe anonzwa nhasi kukuwadzana uko shasha dzenhabvu yevechidiki muchikwata cheWarila Academy dzanga dzichipiwa mubayiro. Ray Choto weStudio 7 ataura nateam manager weWarila Academy vaItai Blessing Water pamusoro pemibayiro yavapa vakomana vechidiki ava.
Famba zvakanaka chaizvo, taone zuva rakanaka chaizvo, taona the best player of the year yati wanishukuma na line uchiwai. Akatama bora rainisa mvura mpane hii. Dini pa top goal scorer tina mkuma na ijofira. Pa basic defender vye panga pa inishukuma na chino tinashe churu.
Tinashe churu yani makore mangani?
Tinashe churu yani tukofie.
Tochi enda pana best midfielder ndiana atora mbayro hapa?
Best midfielder anu ndi Blessing Chikwariro.
Ani makore umangani Blessing Chikwariro?
Ani 18 years.
Tuko ono utimangamine nzimbo ya most disciplined player kana kuti mchambi akazvibata mugorera 2018 ndiani?
Okay, mchambi akazvibata mugorera 2018 anotida Jameson.
Ane makore mangani mutambi uyu?
Ane 11 years.
Ko mutambi akatamba zvokutamba zviye zvokuti akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vese. Ndiani atora mubairo iwoyu?
Mtanga wakatamba zinumisa mvura anonzi Lionel Chiwai.
Ani makore umangani Lionel Chiwai?
Lionel ani tukofie.
Pane mamu yereva tambi wa mungade kutaura wawana mbairo?
Tine mtambi awana mbairo. We mudiki diki panirese pazira anonzi kochi mjei. Ani 8 years.
Saka ndo mbairo kupedisira here wa wata?
Tine the most improved player. Mtambi aka shanda ni simba chaezo. Nikiti chango bazidi kutanga takatanga academy yedu muna February ndi kubvaya ipapo muna February kusvika izvezvi arikuoneka kuti arikuchinja chaizvo arikushanda nesimba.
Tingadiwo kuziva kuti izvo vakunda vamwe vavo ava vanowanei kana kuti munovapei?
Takati tovapa masetifiketi anoratidza kukunda kwavanenge vaita uye mamhinduro.
Chirongwa chenyu ichi chinofarirwa zvakadii munzvimbo yamunogara?
Chirongwa chinofarirwa zvikuru nekuti iko zvino rodhi ingori warila. Vanenge vachitoha vari kuchifarira chaizvo. Kana vabereki chaivo vari kusapota chaizvo.
Ndiani akatanga pfungwa yekuti kuve nechirongwa chevana vechidiki ava kunge vachidzidzira zvenhabvu?
Ndini.
Mungatiudzwe kuti pfungwa yakatanga sei?
Pfungwa yacho yakatanga pakuti inini ndakakura ndiri munhu aitamba bhora. Saka ndakazokwara ndakaita injari dzangu zvekuti ndakanisa chakwanisi kukontinua kutamba bhora. Saka pashoni yebhora ndiyo yakandituma kuti nditange futi kugadzira akademi yangu yebhora.
Vateereri vangade kuziva kuti maitambira chikwata chipi musati makwara?
Inini ndaitambira inonzi Mutare Stars iri kwaMutare.
Pane mashoko here amungade kuti muzivisewo veruzhinji vakateerera Studio 7 panguva ino?
Mashoko andongoda kuzivisa veruzhinji ndekuti kune vanoda kutipa rubatsiro, tikuda rubatsiro rwakanyanya chaizvo. Especially pa training equipment, nyange majezi zacho atenge tichitambisa magames. Uyezve transport kuenda kumagames, maway games ya panenge paine kachallenge apa. Tanongoti kune vese vakateerera ka tikukumbira rubatsiro.
Avo vanga vari manager weWarila Academy vaItai Blessing Wata vachitaura vari parunhare kukuwadzana na Ray Joto weStudio 7.
Matineta shuwa waneta iwe Matineta kani matineta Matineta chukwari waneta iwe Matineta kani matineta Matineta shuwa waneta iwe Matineta kani matineta Matineta chukwari waneta iwe
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vana chiremba vari kurangwa mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Dutu mupengo rinoparadza misha nezvikoro kuChipinge. Madzimai anobva kuZimbabwe oita urongwa hunopa raramo yakanaka. Vechidiki vapiwa mibairo yekutamba nhabvu zvinonwisa mvura mumusha wekuwadzana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 29 kumphalakazi 2018 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela basola umphathintambo wezempilakahle ngokutshela osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Silengxoxo lengcwethi kwezokulima.
So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela.
Izakhamizi emaphandleni zithi lonyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika komnotho, njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula.
Ngawathi awazithi into yakhona enzwisi ukuthi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngaweli zanu vele kuzawoma solonyaka, but abantu bakhetha bona ukuthi babiseli zanu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Odokotela basola umphathintambo wezempila kahle besithi bona utshele osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izolo umnumzana Chiwenga uthe odokotela abafundela umsebenzi kuzamele bafakelwe umthetho wokuthi bengakhalali umsebenzi ngoba bengasozi sebenzi zikahulumende. Kodwa inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi la ngamanga avela kumphathintambo wezempila kahle udokotela uBadaya Moyo. Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Kwezinye izigaba kubikwa leli zulu lichiye umonakalo omkhulu kakhulu ngoba libuye lomoya kwakhukhulwa izindlu eManicaland eChipinge. Izulu leli liza vele sokonakele kwezinye izigaba zelizwe ezifana laseMatabeleland South lapho izifuyo esezicube zafa. Kwezinye izigaba ngokuchisa kade kukhona izilimo kade zihlanyelwe sezichile. Silengxoxo lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo othi abalimi kumele bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa.
Into engayitsho Chris ukuthi kusukusela izolo ebusuku hayi kuke kwaba ngconywana ngoba izulu beliloke lisina lanamhle mini like laphinda lana futhi. Kodwa nxa sithi siyakhangela ngaphambilini hayi umumo wakhona ubungamuhlanga. Nxa sokuhlangene ukuchisa lokusweleka kwezulu ngikhuluma nginje thina sesilahlekelwe izinkomo ezimbalwa namathole zisehluleka nje ukuthi azirecover ngendaba yesimo esisemadleleni kathesi.
Manje nxa sikhangele umumo wona lo uyatshengisa na ukubana kuza kuba le ndlala kumbe sizabona lisini izulu abantu bathole?
Chris, nxa sithi siyalandela lokho esikutshelwa yizangoma zezulu zona zithi hayi izulu lalonyaka vele belizasilela up to uDisemba, kodwa nxa bethi bakhangela babona ngani ekupheleni kaJanuwari, February lo March izulu lizaba khona. Kodwa nxa sithi siyakhangela for laba abalamabele izulu elina ngalolo hlobo luzasifaka enkingeni kakhulu ngoba lifika ngesikhathi esithi isizini sisiyaphela. So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela. Then kulabo abafuyayo isixwayiso ukuthi abantu abangena esibayeni bananzelele ikakhulu inkomo either ezimithiyo kumbe esezizele. Ba make sure ukuthi yizona ezithola usizo olukhulu kakhulu ukuthi zithole ivinifeed yokwengeza ngoba utshani lapha egangeni abukahlumisisi ukuthi bungenela inkomo ezikhona. Lalaba abasemasimini indawo eziningi abantu ngikhona behlanyela bangahlanyela inhlanyelo ezafuna isikhathi eside ukuvuna.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemathebeleland South.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobe mbula.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi emaphandleni zithi lonyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika kwezomnotho njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula kumalanga amalutshwana alandelayo.
Iningi lezakhamizi lithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo. Zethi lokhu kudalwe yikuma manzonzo kwezomnotho osekudalwe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kanye lokusilela kwezinye. Lonyaka iningi lidlale ikhisimusi lingelamafutha ezimota, isinkwa, amanamnede kanye lotshwala. Isakhamuzi seNtalale phansi kwenduna uMathe umnumzana Brighton Nare ududubo ababhekane lalo kwamanje lwaqala ngemva kokhetho olugutshwe ngontulikazi.
Mina kodwa azithi into yakhona enzwisa ukuthi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngingaweli zanu vele kuzawomasolo nyaka. But abantu bakhetha bona ukuthi babiseli zanu basibisele edubeni olufana nalolo. Ukuthi ngikunanzelele ukuthi asilama-court lapha eZimbabwe, asilama-police, thina asimelayo thina abantu. Konke vele kungokwezanu, kuzanalyzed konke.
Umnumzana Special Dube Nyandeni uthi kungani kuhle kwezulu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi ngoba sezibhekane lendlala embi.
Umnyaka lo ngokubona kwami ube nzima kakhulu ose ukwedlula eminye iminyaka ngoba eminye iminyaka iyayibe nzima kodwa-ke izulu libe khona sikwanisa ukuthi sizame ukulima silime. Manje lo komile sike salima kuyatsha le mfula inkomo lokhu sizidingela amanzi sizigebhela. Hhayi lo ngubona ube nzima, unzima kakhulu sibili.
Esinye isakhamuzi unkosikazi Mili Mpofu uthi lo nyaka uMangoye belala eziko njalo ufisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo.
Umnyaka lo ngalesi sikhathi esikiwo sibuhlungu kakhulu empilweni zethu. Hhayi sifisa ukuthi kube le nguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe ngoba lesi simo esikiso sibuhlungu kakhulu. Njalo lezulu kalikho, siphakathi kwendlala labantwana ukuthi sibapheni, izinto kazithengeki. Hhayi kwasizimela kakhulu lokho.
Umnumzana Dennis Moyo uthi lonyaka bebekhangelela ukuthi bazaphila impilo engcono kulandela ukhetho kodwa lokhu kubethwele nzima lalamhlanje.
Izinto sike zoma kakhulu, sike zoma besikhangelela ukuthi maybe izinto enxa zingatshintsha zibe ngcono kodwa ngendlela osuke yona kathesi hhayi kunzima. U-2018 akulanto engathi khona ecacayo elungela abantu. Ezikolo kube nzima, yonke indawo kunzima, ezitolo akula nto ekhona. Into ejabulisa abadala butshwala, baswela bona utshwala ezitolo abukho.
UNkosazana Media Sithole Stezi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende athuthukise ezomnotho ukuze benelise ukuthola imali emabhanga.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Sifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi
izimali emabhenki sizithole. Abantwana esikolo sanele sikubadingela ama uniform ngoba khathesi nxa ulomntwana oya ku form 1 njengami ngilaye. Sokuthi ngiqalise uniform lesicathulo ukuthi ngiza kususa ngusuka ngaphi ngkusa ngaphi kunzima. Imali iyabe ikhona encane ekhadini ngilayo kodwa eshop umuntu uzafuna icash angilayo.
Ine ngemaphandleni lonyaka beliphila ngomumbo okuphiwa osuka kokhulumende. Njalo unkosazana Annelise Ncube owesibhula uthi kuyadingeka ukuthi bathole impompi zamanzi ukuze balime ngokuthelezela ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingekho.
Kunzima sibili kulelanga elikhulu kakhulu. Kulendlala size sincedwe bonaba abama ulfe. Sithanda ukuthi ngani siyazuza kumbe ukuthi bangasincedisa ngokuthi sebesizenzele. Basinikeze ukuthi izingadi zikhona sizuzo kokuthelela ukuthi sithelele sizuze ukuphila ngoba sikhuluma ngenze nje sithelela ngamakhanda. So siyabe sifisa ukuthi bangasincedisa ngezinto zokuthelela ukuthi izingadi zande ukuze abantu baphile.
Loba nje iningi lilethemba lokuthi umnyaka ozayo uza kuba ngcono. Iningi labazali selikhala ngokuqonga kwempadalo ezikolo ama school fees wona sekonga okumangalisayo. Udezinye izikolo sezifuna imbadalo ngedola lemelika. Intengo yezibhoko zesikolo ama uniform layo ikhuphukile okumangalisayo osekuthi iningi labazali lingelamathe. Kungenani lobunzima obhekane lozulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphethe sithi uzulu kabekezele esalungisisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube. Ngilikisela umnyaka omutsha olithukela.
Lamlela nampa bafowe mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafowe mbula.
Gukama.
Lamlela.
Gukama.
Lamlela.
Alei balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadivana njalo balaleli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu. Ukwakuqala mnumzana ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, yebo.
Ye, ungasitshela ukuthi kuyini oza kukhumbula ngomnyaka wonalo esesiwugciba kuvikeza?
Umnyaka sizawukhumbula njengomnyaka owasinika amathemba okukhulu kakhulu ukukhangelela entweni ezinhle esasizitshele ukuthi sezisiza kungakayenzi ukhetho lweZimbabwe. Abantu bajabula ukukhumbula u-1980 ilizwe selikhethwe abantu beziyo ukuthi nakumnandi sokuqalwe izinto ezintsha sonke imizwa sijabule kakhulu. Kodwa kugcine kwenzakele ukuthi konke lokhu kwagcina kufanana le bhaluni yomntwana obelokhu eyidlalisa igcwele umoya kwase kufika nje utshani bayidubula yaphongukuphapha yaphela abafabonke wasele ngaphethe lutho umntwana.
Manje sesikhangela lona ukhetho, ungathini ngalo ukhetho lolo lwedluleyo ikakhulu sibona ukubana impumela yakhona yagcina isingehanjiswa emthethwandaba?
Impumela yokhetho yiyo I think ongathatha inthi yampela yobuhlungu babantu beZimbabwe ethini khona babekhangelela ukuthi kumele lolu khetho kunabantu abantu beZimbabwe jikelele bese sifana laba abezani uPF abeZimbabwe jikelele abantu umuntu nje wonke ngobuntu bakhe babetshela ukuthi hawu sokufika ithuba lokuthi manje sizikhethele esiyifunayo. Abezani uPF babetshela ukuthi sokufika ithuba lokuthi izenze thina sibe semthethweni okungathi ngesilungu the 150 miles themselves. Kodwa ke abawizane okubuhlungu ukuthi la ube winile kanjalo if kuyukuthi umuntu olandela into zemedia lezi ze-cyberspace you would have seen uthi wenga umsekeli kahulumende eginqa ethembile imibuzo into the thing that has happened is that it's difficult for everyone. It's difficult now for them when our bank joins the boost, and it's also for the it's difficult for the general populace of Zimbabwe. So into the demand, it may be for everyone. I don't think we're going to lie. We are not going to lie. I don't think we're going to lie. We are not going to lie. The band of Zimbabwe won't get this period. I'm not going to Zimbabwe. So we are going to lie. We're going to lie. So we are going to lie. We're going to lie. So we're in a very difficult situation. And in general, the Supreme Womyaga, Labo, our local Kangaroos are going to lie. Whether we are Tandas, Akumbuya, Tetela, Umbianzan. Ufikele ukuthi umnyaka olandelayo lo ukaliso ukwambula lokho kuzayenza ukuthi wonke umuntu angene kujabulela.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani umnyaka wonalo esesiwuqala lo? Uzaphela konke kulokhu kufana kumbe kuzaba lobubelo?
Kuzenzakala mina ngokubona kwami. So angingeke ngisho ukuthi kuzenzakala sengale ndlela lapha. Ngokubona kwami yikho kuthiwa khona ngesiNdebele liyabe selidumele emansumpeni. So abantu ongayenza selizogcwala ngoba kuyenzana nje. Isikhala saku. Kwa ngesi ndebele isi kala chakucha, isi nga njiza tubuga nje. Hau nge kwenza kala kutu mpunya kutu next year, kube nje kunga ni yinto chayelileo, ebona kala nga next wabandu. Next year kukono kukulu okuzenza kala, esona. Siye iZimbabwe, izo, either kuzenza kala kutu izanu kia fitilige, iveli pilige, o iZimbabwe njenge lizwe, itilige yona nje, wongu munda kukara nicho. Lokuphefumula manje kusasolakala ikhokho nethukela. Next year if izinto zingasajikanga izani yadilika or iZimbabwe kuza kuba manje sokuyinto yokuthi wonke umuntu ukhawuke eZimbabwe kwenzakala into entsha into engakaziyenzakale in terms of food delivery. So sokufika epointini where ithumba sokufuzela idubuke and mbona ingani into enhle naleyo akusela yini point selibuhlungu ukuthi lizadubukela lodwa alisadinga ukukhanywa lizadubuka lodwa. Bese nje sokudingakala ukuthi ababuya baligezise bese kuthiwa lidlulele lo thumba. So kudingakale nabo abazazifaka kumaposition ukuthi if lidubuka bazoliklina njani. Kusasa kuyiwa phambili lingabuyi futhi lisikhathaze leli thumba.
Hayi, kezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga baba.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSthandekile Mhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Magodonga Mahlangu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana eWomen of Zimbabwe Arise iWoza. Sicubungula obekuhlupha kuwona lo umnyaka bese siwugqiba. Sicubungula lokuthi kambe umnyaka ozayo usiphathelele.
Umnyaka wonke nje u-2018 wonke kube lesikhathi ama-promises that ezikhangele kuzaba khona kuzabe inguquko zakube khona. Siyakhangela ukushota kwezinto ama-basic commodities, ukushota kwe-fuel, ukukhwela kwe-fuel khonokho kukhweza izinto. And obungcono ubuyela obubekhona ukuthi kathesi impilo kule maternity free, but okunye lokho okuningi kunzima kakhulukazi ukuthi omama batholi ukudla baphekele abantwana konke konke lokho lana kunzima kakhulukazi ama-basic commodities kawakho atholakala khona adura ekhona ama-criticism zakathe phuma omama abaningi bathi sibancede kakhulu bathola ama-results ngoba otitshala ezikole bebamba ama-results and uthole ukuthi umama nguyoludiwoyo lolo. So impilo yeZimbabwe sile kathi kathesi inzima kuwonke umuntu kathi i-waste kumama. Lapho kulama-crisis khona every time umama isuffer falls or triple.
Ubusithi lapho bekubanjwa ama-results emhloliso ka-grade 7 ngezinye indlela ungathi umnyaka lo ngabe uphele kuhle yini njengoba uhulumende sesithi abantwana bazafunda mahhala.
Uphele kuhle kakhulukazi kodwa vele bekungekho emthethweni khonokho ngoba semelisile ukuthi njengenhlangano esincedisa abantwana bathole ama-results ngoba bekhuluma i-constitution unconditionally then bese bephiwa. But ukuthi ukuthi abazali baningi umama bebethatha into ama-affidavit emapholiseni. So yinkinga esifuna ukuthi sibhekane layo nalokuthi amapholisa wona umlando wawo ukuhlonipha isisekelo according to section 219 akhona ukuthi bevunywa besetshenziswa izikolo besanisa abazali ama-affidavit, ngoba khonyena kuyahlukumeza abazali, kuyahlukumeza abantwana ukuthi umzali usekhanya esesayinisa i-affidavit ukuthi uzabhadala ngabe isikwele. So siyakuthakazelela kakhulukazi ukuthi khona uhulumende sethi imfundo yamahhala, kodwa sifuna akubheke up in the plan financing, because of course asset ukuthi imfundo yeZimbabwe iwe iye phansi. They're both accountable using the 4A, like I said before.
This is khangela ke umnyaka ozayo.
Ya, kukhanya kukubi kakhulukazi, kodwa thina njengabantu kumele size amalungu ethu sike siphusha, ngoba sike uhulumende, the fact uhulumende okhona kumele akubone imizamo. Umbuyagijima ekhala kumakhelwane, ngubuyenzani, aziwazi. Thina esikwaziyo ukuthi sifuna ukufezelwa ama-rights ethu njengohulumende khona, and we are going to use the constitution ukuthi sithole lokho esifunayo. Ukuthi ake sinike explicit into zenzayo, kumele into iqhubeke. If it means ukuthi bakhathe kona ibhajethi yabo khona ngale abasikholisa yona, kumele kube njalo. Sizabona ukuthi bayenzani, kumele babe strategic, bathatha nzeni, ngoba thina izindingeko zethu sizaqhubeka sizidinga.
Sikhuluma nje ukuyini elikubonayo edolobheni lakoBulawayo, abesifazane abantwana badlala njani ikhefu leKhisimusi?
Hayi, thina vele ikhefu leKhisimusi eqinisweni sibilini. Sihambele ema-church, sathi nema-church sihlabela. Endlini ubuthi akulamanzi. Amanzi siyaphiwa ngama-bowsers, sithi khaze bowsers, uphiwe imigqomo engu-2, i-stress sentan. So akulamanzi, akulakudla, akulapetroli. Vele konke nje yazi ku-black, i-black, sibongela ukuthi nje siyaphila nje kuphela. Otherwise, okokuthi singathi sibili, siwuKhisimusi, siye akuvakathelwana. Asihambanga emakhaya, ngoba ngeviki abantu sivala imisebenzi, sisiza emakhaya, ipetroli bengekho ukuthi sithele izimoto ezihambe emakhaya, amabhasi akhwela nge-100%. So yizinto ezisidanisayo, so hayi, sibongela ukuthi nje siyakuphila. Funa uhulumende angenele kakhulukazi xa ukhuluma ngentengo, sikhangelisa ama-inform akhwele, angikwazi ukuthi uhamba njani. Uyathola kule price ye-US kuze kwale price ye-bond. For instance, i-inform yomntwana we-primary kade ne-US $18. Ngebhondi i-$76, which is really crazy ngakunanzelelwa kwinto wamkhona. Bese sikhuluma ngezinye izinto ezinjangokuthi olacto abakudairybody kolapho bakhwelile from 50 cents olalo, ngobe sithenga 50 cents lapo, kodwa jesi $1.80 kwezindawo $2.20. So asikwazi ukuthi la isibuya nge-forex kumbi njani. Ngezinye izinto ezincane nyenezisazikhanga ukuthi ngama-local products, but kukhwela kuze kholethi kusadelele, ngingazi mbele ifuel. I'm not an economist, but this means into I'm a price up normally. So we need to the government in that in also there.
Leyo balaleli bingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana eye-Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, yizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ehlukeneyo zize zazibonela ngawazo umumo okhona ekhaya ngekhefu leKhisimusi. Okunenga sikuzweni kuEzra Chisas Banda.
Behle ngobuningi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kweleZimbabwe bahlangabezwa ukuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla. Omunye wabakhala ngalobu bunzima ngumnumzana Themba Ncube osebenzela kwele South Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya koBulawayo ngihlale eNkulumani, kodwa ngisebenzela ngikhona phe South Africa njengabanye abafana ngiseJohannesburg. Ngithi ngibuye ekhaya lapha ngeke ngizame ukuthi sibone uKhisimusi ngayidlala emuli. Ah, mangifika lapha ekhaya ama challenges engabe ngihlangane lawo ngama challenges ukuthi imoto yami ngibe sithwala mzimu ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba yefuel, ifuel iyahlupa ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shame Zimbabwe, this time Africa has failed me. Unzima ama zinto zikhwelile, bafuna ama bond, bafuna ama USD nama rand, manje kunzima ukutholakala lapha. Yathuhamba namuhla $2, kusasa $15, idifference yangkhona vele ikhwela, so iphezulu kakhulu. Akunzima shame Africa.
umnumzana Sipho Mawabeni wehle vele kule Britane yena wahlukene labanye ethi ekhaya kumnandi
chisa mina lokho ngifikileyo ngifika on Thursday UK anyway njengoba ngilapha ekhaya lokho ngihamba nje kuma private sectors izinto ziyatshintsha lama kungakaphumeli ngaphandle angithumba lalo liqale liboyile liphakathi ukuthi sekuphumela ngaphandle abantu abanengi private sector baku diaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa iconstruction ngani ukuhamba kahle lemgwaqo ngingabona emgwaqo from eGwanda siya lekezi kuyakhiwa bazama ukwenza ubungcono babo
omnonzana nyoni kavumelani lo mawabeni
mbuyile lapha ekhaya elizweni laseZimbabwe kumbi bethi zospenda Xmas time le family yami manje lapha kunzima la tuza khona zadura ukuthula nje la drink
ukukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanje ngomnunzana David Ndlovu
iChristmas yami ayizange ibe mnandi ngoba ukudla kakukho akulalutho into zonke ezikhwelile akula into enhle yonke into iyalayinela so sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe
ukukhala wonke umuntu imali iyahlupa amafutha ezimoto akatholakale njalo intengo zikhuphuka njalo nje ikhisimuzi kwabaningi ibiziqandela nje ngiyimele isitudio 7 igama ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombente, ngizinikele ngaphelela. Sondela ngikukhumba khumbe kancane, ungesabeli ikhatshana angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela. Kuphambatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphambatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha, niwenyukele umfula wokugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo. Now told you to go to the coming is going to be pointing again.
Yeah.
ngiqome ntombazana ngizinqande ziye khona lekhaya ingoma emnandi ingoma kalikhwa okancube ngiqome ntombazana isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.